manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 18 2018 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori
tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti munangagwa haana kuhwina maelections akaba tiri kuti angakurizovhe nyaya yemaelections tisati tambotaura zvinhu saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatipira nemaelections
Nengo ZMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinobuda muparamende apo vamunangagwa vanga vachivhura paramende iyi. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hatisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vatura mashoko avo kekutanga semutungamiriri wenyika pasi pechirongwa cheState of the Nation vachivhura paramende zviri pamutemo. VaMunangagwa vati dare iri richagadzirisa mitemo yekurerutsa mafambisirwo emabhizimusi kurwisa uori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kekutanga muparamende kubva zvavagadzwa semutungamiri wenyika vamunangagwa vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika asi vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa nyaya dzeupfumi nenyaya dzekushayikwa kwemari munyika vamunangagwa vati nyika icharamba ichishandisa mari yekune dzimwe nyika kudzamara zvinhu zvanaka uyevo vazivisa kuti vari kutora matanho ekuti nyika iwane mari yekunze vati pane mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekunze akatowa nikwa achashandiswa nevemabhizimisi kutanga svondo rino senzira yekupedza dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze iro rave kukonzera kuti zvinhu zvikwire zvakanyanya munyika vakurudzira kushanda zvakanaka pakati pehurumende paramende mabhizimisi nevamwe vachiti izvi ndizvo chete zvichaita kuti nyika ifambire mberi vati uori hauchadiwa zvachose uye vese vachawanikwa vachiita uori vacharangwa
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot, or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe. No one is above the law.
Sekutaura kwandakaita pandakatora mhiko yekutungamira nyika ino. Hapana munhu kana kambani chabvumirwa kuba kana kutora zvinhu zvevana veZimbabwe. Hapana munhu acharegwa achiita zveuori nekuti hapana munhu asiri pasi pemutemo.
VaMunangagwa vati pane mabhiri anodarika makumi maviri achazeiwa mudare iri ane chinangwa chekurerisa basa kune vanoda kutanga mabhizimisi. Mabhiri achaita kuti nyika iwane mari yakawanda kubva kuzvicherwa nezviwanikwa zvayo kuvandudza mashandiro emakanzuro ekumaruwa nemadhorobha pamwe nemaguta nehurumende dzematunhu. Mamwe mabhiri aya ndeanoti Zimbabwe Investment and Development Agency Bill Mines and Minerals Amendment Bill, Gold Trade Bill and the Precious Stones Bill, ne Cooperative Societies Amendment Bill. Vati hurumende yavo inoda kuvandudza mashandiro evatapi nawo nekudaro paramende ichaziya mutemo weZimbabwe Media Commission Amendment Bill uye mutemo weBroadcasting Services Act uchavandudzwa. Muumiriri weNorton National Assembly vatemba Muliswa vaudza Studio 7 kuti vatambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika sezvo achitaura zvirikitika munyika, asi vati havafari kuti hurumende haisi kurwisa uori zvakasimba uye iri kuramba ichishandisa mari yakawanda.
And the women then cut down on my expenditure. Mari zano shandisa kurumende zakanyanyi sister. Saka hatinga titine financial discipline. Ukutona chidriver ma Benz, ukwachingo famba, ma Range Rover and so forth. And then gawashanze industry, munum. Will of the motor industry na manji. Yaka chingi to chibagi, asiaka gadzilo, kuti iwake motor. Asi motor za truck driver, this manufacturer munum. Saka izo zofuti, tofana kuwanduza production, kuti industry, kuwe saka Zimbabwe first, meaning kuti even motors wafana ungezichi
Mutungamiri wemadzishe munyika ishe Fortune Charumbira vati zvataurwa navamunangagwa zvinoratidza kuti vari kutevedza zvavaitaura kubvira pavakapinda panyangagwa rapfuura.
80% yemitemo ndiyo angati mabottlenecks ekuti even if you say big business but if the environment is not conducive, i.e. that town county planning act zvokuichicha that such is a good illustration kuti kuda kuti enda kuriusi business. Mining and Minerals Act, trade strategy of it. Ndeimwe yanga ine zvigozhero zvakawanda.
Mumiriri wechi South National Assembly vakila zivu, vaudza Studio 7 kuti vafara kuti mutungamiri wenyika vari kuda kuti mashandiro emakanzuro ekumaruwa avandudzwe.
Makanzuro jaja kuti aite something zvekuti anokwanisa kunge achidevelopa life yavanhu vavo asikwanisa. Saka kutaura kwa president kuti zvinofanira kutariswa. Uye mamwe ma acts acho ndakuda kuma 1963, 1972 hachaindirani ni life yataku
rarama. Mukuru wesangano re Southern African Parliamentary Support Trust va John Makamure vaudza Studio 7 kuti urongwa hwamunangagwa hwakanaka chose uye chasara kuti makurukota aunze mabhiri avataura kudare nhasi. Urongwa hwaparwa nemutungamiri wenyika ndihwo hunotarisirwa kutevedzwa neparamende uye panguva yava Robert Mugabe semutungamiri wenyika handi mabhiri ese avaitaura pakuvhurwa kweparamende aiunzwa kudare. Kunyange hazvo nengo dzeMDC Alliance dzabuda mudare apo vamunangagwa vange vachivhura paramende dzati dzichange dzichipinda muparamende dzichizeya mabhiri aya nedzimwe nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urai Zembe vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mashoko akanaka chose, asi chikuru ndechekuti anozoteverwa nezviito here. Dr. Zembe vanoti vaMnangagwa vaita zvakanakawo chose pakukurudzira kuti magariro emunyika ave magariro asina bopoto uye vanorumbidzawo nyaya yekuti matunhu atungamirirwe nevanhu vematunhu aya. Asi vanoti vanoona sekunge vaMnangagwa vavimbisa vanhu zvakawandisa izvo hurumende yavo ichatadza kusadzisa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvakawanda zvataurika pane zvazoramba zvichikurukurwa nayo vaMnangagwa. Pfungwa dzaiswa hadzo mukati, asi pashoko rorunyararo rokuti ngativei tinoita magariro munyika asina mhirizhonga, asina bopoto, ishoko rakanaka. Uyewo shoko rokuti izvo kupondwa kwakaitwa vanhu musi wa1 August kuzonanganidzwa zvizere, tingangoti ishoko rakanaka. Tazoona zvachitaura zvimwe zvokuti ngationei nezvekurima zvemigodhi, uye tionei nezvekushanyirana, tionei nezvemunharaunda zvokugara, zvokuti tizopa masimba kunharaunda vanhu vanyanye kufunga nezvopavanogara kuitira kuti pfuma yedu nhurimwe nerimwe avanoti maprovhinsi aya ange achisundwa navanhu vomunharaunda imomo. Ipfungwa dzakanaka chose dai zvaigona kuitika zvinhu izvi. Asi chikuru chandanyanya kuonazve ndechekuti gwara ravo ravaisa remitemo inenge zakwatira remitemo zvokuti maonero andaita mitemo iyi inenge yawandisa wandisa kuti tichazodai. Zvinoita kuti kuda basa rokuti zvizobuda rive rinorema.
Tanzwawo vaMnangagwa vachitaura panyaya yekuita corruption kana uori vayambira kuti hapana anenge ari pamusoro pemutemo achanga achibvumidzwa kubira vana veZimbabwe. Izvino zvamunotambirawo sei?
Muroma hozaru zvinorwizi, tinotarisa makore makumi matatu namasera apfuura aya. Pakaumbwa uori hunotyisa. Uori hwekutanga ndihwo hwekuti munhu wapinda muhofisi sei nomutemo wani. Nokuti vanhu vakasange vasingazivi kuti mutemo uripo ndowedu zvakaita izvi zvamira zvakadai zvakadai. Ndiyo fimbi youori yakakurisisa iyoyo. Kuti muzoenda mberi muzoona kuti tinokwanisa kunozvibvisa. Apa paine mitemo mimwe inoonekwa sekuti mitemo youori. Zvinhu zvakakosha maningi nekuti nemakare acho anenge asingakwanisi kuti angabvisa uori.
Kwouyawo nyaya yekuti nyika inge ichiwana mari yayo kana currency, munotarisirawo here kuti zvinhu zvinobudirira tichitarisawo nhoroondo yeZimbabwe?
Kukura gomo namawere. Saka shoko iroro iro kuti Zimbabwe izova nemari yayo. Mari yenyika inofanirwa kubva kuvanhu. Imari yavanhu inofanirwa kubvunwa navanhu.
Mutungamiri weDemocratic Party uye vachiongorora zvematengerwo enyika, Dr. Uriah Zembe, vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Nengo dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa dzabuda muparamende apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vachitaura muparamende umo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dzeparamende dzeMDC dzabuda muparamende dzichiimba vaMnangagwa pavanga votanga kutaura ndokuimba kwechinguva dziri panze pedare reparamende. Pasina maminitsi akati kuti nengo dzezano pfu dzanga dziri muAfrica Unity Square dzichiteera mashoko avaMnangagwa dzabva dzaendawo pedyo nepanga pane nengo dzeparamende dzeMDC idzi ndokutanga kuimba dziri parutivi ukuwo mapurisa pamwe nemasoja vachengetedza runyararo. Mutungamiri wenhengo dzeMDC muparamende uye varisa chigaro webato iri muzvare Tabitha Khumalo vati kubuka vaita muparamende inzira yekuratidza vaMnangagwa kuti havana kukodzera kutungamira nyika vachiti vakabirira musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kutanga kuresolve nyaya yemaelections tisatambotaura zvinhu. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatibira nemaelections?
Vamogen Komichi vanove nhengo yedare resenate uye vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vatsinhira zvataurwa namuzvare Khumalo. VaKomichi vati sebato vave kugadzirira kupinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
VaMnangagwa vakaiswa nezek vakaiswa neconcord havanakiswa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakavhotera vaChamisa, vakavhotera MDC, ndovatinoziva isusu. Saka isusu hatigoni kuri kugonaiza mutungamiri watinoziva kuti haana kuhwina election. Saka isusu nhasi uno taramba zvaitika nhasi uno kuexpressa shungu dzedu dzokuti toda election inge ichiitwa free and fair munyika muno.
Zvichakadai, imwe nhengo yeZanu PF vaedza ichidarikire vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi zvinhu zvisingavake nyika.
Vanopenga ndozvinoratidza kuti havasi mature mupolitics. They are not mature politicians. They should accept kuti zvoni my people voted andika and the president is ED Mnangagwa. So they should just accept that and learn to move on. And it not izvavaita zvino izvi ndozvinoratidza kuti vanhu vasiri mature. Vanhu vasina brain. Totarisira kuti ipapo pamwana vana 5 vana 6 kuno 1 but anoita walk out of parliament whilst the president is addressing. That means kuti they are not mature in politics.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vati upfumi hwenyika hunogona kuramba huchienda kumawere kana pasina kushandira pamwe pakati pezano PF neMDC.
Ikonomi yemuZimbabwe iri patingati muintensive care. Inoda tsinga dzeo dzinobva kuvanhu vese vangava vezano kana kuti MDC. Saka zvazvinongoreva ne nekuita kwata na MDC hapa zvinongoreva kuti vatena humangwiro vezanupf tinoziva kuti vezanupf vanoclaima kuti vane 2/3 majority muparlament saka vanokwanisa kuotawo muchigogodza kuomesa musoro kuti varambe vachitoramba machallenges ari kuitwa neMDC dare reparlament rotadza kuenderera mberi nokuti rinenge rina makakatano saka zvinotoreva kuti kusunga dzisimbe kwese kuzano nekuMDC.
MDC inoti haisi kutambira zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru ichiti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura anoitika pagore muNigeria auraya vanhu vanodarika zana. Mifananidzo yakaburitswa panepfenyuro yeterevhizheni nemuvhuro inoratidza migwagwa yainge nzizi dzizere nemvura ine madhaka yaive yakawanda zvekutonyudza dzimba. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip nemumwe wavo vanove mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kuti vasvika pachibvumirano chekudzivirira kurwiswa kwedunhu riri pasi pevapanduku reIdlib riri muSyria. Inflation munyika inonzi yakwira kusvika pa4.8%. Izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika mumakore manomwe apfuura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu zvina nezvigazvisere kubva muzana kana kuti 4.8%. Inflation yakapedzisira kusvika pakadai muna 2011 muna zvita. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti dhora rekuAmerica rave kutengwa nemutengo wakapitwa kaviri kana munhu aine mari mubhanga achishandisa EcoCash kana kuti One Wallet. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mashoko egurukota idzva rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti vanoda kudzora dhora remunyika anogona kunge akakonzera kuti zvinhu zvitonyanya kusagadzikana.
Pakangouya minista mutsva achitaura kuti vangangode kuti vatarise kuti zvingaite sei kuti vadzorere Zimbabwe dhora. Munongoziva kuti nyika yedu ikangozwa kuti Zimbabwe dhora chete, vakangozwa kuti vanhu vari kufunga neizvozvo, vanobva vatanga kutovhunduka. Saka misika inovhunduka. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vatange kumhanya-mhanya vachitsvaga mari yokunze iyoyo kuti vaibate nokukurumidza. Saka kana zvadaro zvinochireva kuti vari kutsvaga mari yokunze kwenyika yavanenge vawandisa, vanayo voita vashoma, zvoita kuti mitengo yemari yokunze usimuke.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vakalisto Jokonya vanoti vemabhizimisi vange vambosunga mari dzavo sezvo nyika yainge iri musarudzo nekudaro ndokusaka zvinhu zviri kudhura.
Tiri kubva mumaelections nokuti vanhu vari kubva mumaelections vane vachida kumboongororawo kuti ihurumende yasarudzwa yakamira sei, zvinangwa zvaende zvipi. Saka vanhu vazhinji vane vakasungirira mari dzavo. Saka zvinoreva kuti paya pane mari dzekunze vanhu vazhinji vanga vakasunga. Saka pakusunga mari idzodzo kunobva kwaitaiko kuti zvinhu zvishote zvishayikwe mumashopu.
VaJokonya vatenda kuti kunetsa nekudhura kuri kuita dhora rekuAmerica pamusika ndizvo zviri kupa kuti zvinhu zvidhurewo.
Zvimwe zvaitika futi ndozvekuti foreign currency yanetsa kuwana. Saka kuimpota zvinhu zvazvipinda munyika zviri kushayikwa. Saka ndopanoita kuti mutengo manje weforeign currency ukwire, ndozvanyanya kunetsa. Foreign currency ndoyakwidza mutengo.
Dr. Kanyenze vati zvinhu zvichanetsa kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nenyika uye zvichatora nguva.
Zvoda kuti zvinhu zvidzikamiswe matauriro anoitwa zvinhu, vanhu vatanga vagara pasi, vanhu vatanga vaongorora kuti zvavari kutaura izvi zvinobatamisika sei. Saka ndozvinofanira kunge zvichiitwa nokuti mari yacho haiko yokunze kwenyika. Saka tikasagadzirisa nyaya idzodzo nenyaya zvinobatsira kuti tive nekudyidzana nedzimwe nyika nokukurumidza kunozoita kuti Zimbabwe ione mikana yokuwana nzira dzekupinza mari yokunze kwenyika munyika nokupundusa upfumi hwenyika. Ndozvinhu zvichabatsira pane ramangwana kuti tidzikamise misika iyoyi.
Vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni vanotiwo zvinoda kugadziriswa zvinozivikanwa.
Chekutanga vanofanirwa kugura havi yekukwereta. Ndodambudziko redu guru kubva kuna vaMugabe. Kukwereta muno munyika, munoziva kuti chikwerete chehurumende muno munyika inonzi muchirungu domestic debt yakakura kupfuura chikwerete cheve kunze kwenyika foreign debt.
Mumiriri weBritain muZimbabwe uyo ave kuenda kunoshandira kuNigeria, Ambassador Catriona Lane, vazivisawo nhasi kuti Britain ichabatsira Zimbabwe kubhadhara mitero pazvikwereti zvayo kana kuti maarias ayo ave kusvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora kana kuti $1.8 billion. VaJokonya vanoti mashoko eBritain aya anofadza. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanotengesera migwagwa masvingo nhasi vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru avanga vachivadzinga munzvimbo dzavanotengesera senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Hurumende yabatana nekanzuru yemasvingo mukubvisa vanotengesera migwagwa ichiti paanotengesera hapana utsanana. Izvo zvinokonzera chirwere chekorera icho chakauraya munhu mumwe chete pachipatara chemasvingo General Hospital Sondo Rapfuura. Mapurisa ane futi pamwe neekanzuru aswera achitandanisa vatengesi vashoma vange vachiramba kubva mumigwagwa vachiti havasi ivo vari kukonzera chirwere chekorera, vachipomera kanzuru mhosva yekusara padhorobha mvura yakakwana pamwe nekutakura marara. Amai Lilian Gore vanoti havasizobva mumigwagwa nekuti zvavanotengesa hazvikonzeri korera uye hakuna rimwe basa ravanoita kunze kwekutengesa.
Hatisisi tiri kukonzera korera, tiri kukonzera korera kusasengwa kwemabhini nekusaya nemvura nekukasira kumalocation. Uye mabasa ngavatanga vatidzivirira mabasa vozotidzinga mutaundi. Nekuti vakatidzinga mutaundi tisati vaona mabasa tinofa nezvara, hatina chekupa vana vedu, ndopane raramo yedu ipapo pakutengesa.
Sachigaro weMasvingo Vendors Association vaEdward Jacob Manzanga vanoti kanzuru ngaidzivirire chirwere ichi nekuita basa rayo nemazvo kubudikidza nekuwanisa vagari mvura yakachena pamwe nekuchenesa guta pane kupomera vatengesi mhosva isiri yavo.
Isu savanhu vari kutengesa mugwagwa mavhenda tinoona kutoti kwava kutongotijerera kwavari kutongoita. Tinokonzera korera munhu wose unoziziva. Tinokonzera korera kusauya kwemvura yakachena muvanhu. Uyezve swasi timu yakadhakwa kare, yakadhilapidhetedhi yakaora kare. Isu mavhenda zvanoti zviraramire maindastri hakuchina. Itoti tichiungana titsvake mari hatikumbiri odha kwavari yokutitengesa. Asi panoraramira munhu ndopaoda kuti munhu apararire ipapo.
Asi meya guta reMasvingo vaKoreni Maboke avo vakasarudzwa zvine mutauro vati izvi zvaitwa kuitira kuti kanzuru idzivirire korera uye vati dhorobha ravo harisati ranyatsobata nechirwere ichi semamwe maguta.
Moona mvura yanga ichimbonetsa mazuva apera, asi tichagara pasi nevamwe vangu vese tiri 10 tione kuti nyaya yemvura tingaipedza sei. But iko zvino tutona kuti patova ne progressive move nokuti ma location mazhinji esava kurisi pamvura chinhu chachakambomira chachane nguva yakareba straight saka chinhu chachingakwanisa kuwanikwa musumwe chete asianga iri process then tine nyaya dzemabhini anoda kuti iaddresswe futi tairireva zvaizvo kuti mabhini anofanira kuti acollectwe nguva iripo zvakarezve chigwere checholera typhoid munomasuka chisati chapinda saka tikakurumidza kuramba tikakurumidza kugadzirisa nyaya dzemabhini nenyaya dzemvura idzi tinoona tichisurviva pachigwere checholera ichi
kunyange hazvo tatadza kubata mukuru webazi reutano mumasvingo dr Ahmedas Shamhu kuti tinzwe nezvemunhu wechipiri anonzi akabatwa nekorera svondo rapfuura vakaudza vatori venhau kuti munhu akashayika nechirwere ichi mumasvingo akange abva nacho kuHarare kusvika pari zvino vanhu 31 vafa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabatwa nechirwere ichi zvichakadaro mafuta ekufambisa motokari ava kunoitsa mudhorobha remasvingo umo masora mune zvitechi zviviri zvanga zvine mafuta uye kune mitsetse mikuru vanotengesa mafuta aya pazvitechi zveglobe petroleum netotal varamba kudongwa mazita avo vachityira basa ravo vanoti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze yekuamerica kuti vanohodha mafuta kunyika dzakapoteredza vanofamba nedzimotokari vakaita savadheregonese vanoti vari kurwadziwa nekupedza nguva yakareba vari mutsetse kuti vawane mafuta
zvinoti zvosera zvure totanga kufunga rimwe gore re2007-08 kwataimboti taigona kuita queue inoreba kana 5 kilometers tiri mumutsetse tichivatapo tigarapo saka tatanga ichiti dai vagona kutibetsera hurumende ione kuti yosolva sei dambudziko iroro mumasvingo iri paglow chete ndava ne more than 5 hours ndiri mumutsetse tichingotevera nokuti kwai patabva kure tatanga titori kumarobots ngouyawo bhichana vamwe vanocherawo nemajerikeni vamwe vari kumwawo nemota idzodzo saka kutongoita zvokutongoteverera
kubva pakapera sarudzo zvinhu zvizhinji muzvitoro zviri kukwira mitengo izvo zviri kupa kuti vanhu vatye kuti nyika ingangosvika payakambosvika mugore ra2008 ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba
yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tanga tiri kutarisa zvaitika muparamende nhasi apo nengo dzeMDC dzabuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedzi vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunyangwe hazvo dare reConstitutional Court rakati vaMunangagwa ndivo vaka kasarudzwa zviri pamutemo regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii
muri kutaura naamerica pesura indrikuljobek ndinoti kune vanotungamirira veMDC vari muparliamendi vabuda muparliamendi aindoona sekuti vagona because hapana chazvinobetsera kuti varambe vachingoteerera chinhu chimwe pasina kana chimwe chinhu chinombogona kuti chingagadzirwa
hello makade
tiri wade tiri kutaura nani uye muri kupi
mutaura na Pauline Jatoka ari kuZimbabwe muguta reHarare kuHarare kuri raitamupfuurawo nako kuparliamendi kwakune mutungamiri wenyika tikaona vanga varitopanzi vachimba havanga vachimba nziyo dzavo dzakasiyana-siyana kuti hatidi kutongwa nevanhu ava tichii but nao isusu tiri kuti vanhu ndo basa ravo ravanenge aenda vaparlamendi kuti anoimba nekubuda muparlamendi vachita zvavanga vachita zvaiziya hatisiwa manikizo tarise kwemutungamiri wenyika nokuti vavanga vachipowa nyaya dzekuti tirikurwira vhoti yedu yakadiwa kuramba tichimira nemutungamiri wedu ebatiro reMDC Alliance bati kutana zvimwe zvinhu zvakakosha for example vanhu vari kufa nekorera they should be fighting for that not kuramba vachirwira vhoti yavari kuziva kuti yakadiwa kana kuti haina kubiwa no one knows kuti what happened but now Emmerson Mnangagwa ndeya mutungamiri wenyika nyika ngaichiendera pamberi ngavamirire vanhu vazhinji vari kufa kotirikatarisa kuti mana grand zvikuna nani vanhu vari kufa hakuna chiriko hakuna chinzininga yakanyaya inenge ichimboitika but vanhu vemuparlamendi variko parlamendi vari kuimba vachita zvisa nebasa rese variko kuti saka inini secitizen nemuno munyika ka zvokuti ngatimboendera pamberi tiendese zvinoisa nyika pamberi tiite development yenyika noti zvekuramba vanhu vachita zvemagiraji avo nechii
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
vateereri musakangana kuteerera chirongwa chedu chevechidiki chethe connection apo tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pastate of the nation address yavaita nhasi muparamende sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standekile Musanga.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million.
Uhulumende wami esebenza neReserve Bank of Zimbabwe sekhulumelane lenhlanganiso ezijiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika $500 million.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address edalele ephalamende lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC aphume edalele ephalamende etshengisela ukungahloniphi umongameli Emmerson Mnangagwa lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address. Inani labantu asebebulawe ngumkhuhlane we-cholera seliqonge lafika kumachumi amathathu nanhlanu i-35. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethole izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola i-$500 million ekhangelelwe ukuqeda udubo lokuswelakala kwemali elizweni. Utsho lokhu namhlanje ekhuluma emkhosini wokuvulwa kwedale lephalamende yesishiyagalolunye eHarare esethula umbiko wakhe oqakathekileyo e-State of the Nation Address. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngogcileyo.
Emazini akhe uthi uhulumende wakhe ulohlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze amabhizimusi aqhube umsebenzi kakuhle, njalo leyo mali yaphandle izaphathisa amakampani afuna ukuthenga impahla zokusebenzisa phandle kwelizwe. Umnangagwa uthi ibhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lenelise ukuvumelana nenhlanganiso ezikweletisa imali ezithile.
My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million.
Uhulumende wami esebenza le-Reserve Bank of Zimbabwe usekhulumelane lenhlanganiso ezijiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika $500 million ezaqeda udubo lwemali yaphandle elizweni. Enye yaleyo mali izaqala ukuthelwa kunkonomi kuyonale iviki.
Umnangagwa uqhubeke wathembisa uZulu ukuthi imali yamabhondi noti izaqhubeka isebenza kwesikhathi size zifike isikhathi esiqondileyo sokuthi ilizwe libe le mali yalo. Lokhu kungemva ukuba umphathi intambo wezemali lomnotho welizwe umnomzana Mthuli Ncube ethe ilizwe sokumele libe le mali yalo. Umnangagwa uphinde wathi iPhalamende le kufanele isebenze gadalala ekuqedeni ubusela lenkohlakalo kuziphatha amandla zikahulumende lezamakhampani azimele wodwa osekubulele ilizwe. Uthe uzaqondisa imithetho etshiyeneyo ekhangenele ukuthuthukisa indlela uhulumende wakhe aziphatha ngayo kanye lokuvula amagagasi kumakampani afuna ukusakaza. Lokho kubuya ngesikhathi imithetho ebona ukusakaza elizweni incindezela labo abafuna ukuvula amakampani okusakaza kanye lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile. Uphinde wakhuthaza amakampani kahulumende afana le-NRZ, CSC, GMB ukuthi sokumele asebenze ezimele hatshi ukuthemba usekelo lwemali kahulumende.
Equally, state-owned enterprises have an obligation to operate profitably and cannot continue to be a burden to the fiscus. We will then
ama ankampani kahulumende akuthazwa ukuthi asebenze ezimele wodwa ngakho engaqhubekeli phambili ephiwa usizo lwemali kahulumende sizathatha isinqumo esathathwa yikabhinethi sokuthi kwehliswe inani lamankampani kahulumende ukwenzela ukuthi uhulumende anelise ukulondoloza lawo mankampani
isikhulumeli sebandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Jacob Mafume uthe uhulumende wezanu-PF akalawo amandla okwenelisa ukuguquka inotho elizweni njengoba kunye obulala umnotho welizwe uphinde wathi lokho kushiwo ngumnankagwa indlela yokuvala uzulu amehlo ngoba akutshoyo ayisikho akwenzayo
even in the speech you cannot pick the direction there is no consensus with the government as to what are the priorities are they are talking about
ngumbiko abawukhulumileyo namhlanje uyazibonela ukuthi akuqondakali lokho akutshoyo bakhuluma ngokuthi bafuna ukuqeda ukusela kodwa siyazi ukuthi abaqinisanga kulokho bakhuluma ngokufinyeza uhulumende kodwa baqhatsha abantu abangazi umsebenzi kupolitiki amabhizinisi amaningi agcwele lamaphepha kwamalayisensi abawabhadaliswayo ukuthi benelise ukusebenza yonke into ibuthaniswe eHarare yikho iHarare ilokuxokozela kwamahhofisi kahulumende
kunjalo nje amalunga edayela ephalamende ebandla le-MDC alayensi atshengisele ukungahloniphi umnankagwa ngokuphuma edayela ephalamende ngesikhathi lapho eqalisa ukubala umbiko wakhe wesimo selizwe owe-State of the Nation address unkosikazi Dumatemba Ndlovu we-MDC alayensi uthe lokhu bakwenzele ukutshengisela ukungamamukeli ubukhokheli bukamnankagwa ngokuqila awenzayo ukukhetho lwedluleyo ukuvula kwedale lephalamende ngumnankagwa namhlanje kutsho ukuqalisa komsebenzi wephalamende lesishiyagalolunye ikanye nalelo hlelo azibalisileyo ezifana nokuqondisa imithetho yezenelisa ukuthuthukisa impilo zabantu ngimele isitho 7 seHarare nguGibson Bhebhe
Selokhu sikudaba lunye asizweni ukuthi iningi lamukele njani umbiko lo kamongameli Mnankagwa we-State of the Nation address kobulawayo. Sikuthulela udaba ngu-Anastasia Ndlovu.
Inkulumo kamongameli Mnankagwa bathi inkulumo ejwayelekileyo njalo ifana leyayisenziwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Unkosikazi sichasisile Ndlovu uthi akula okutsha akuthembisa abantu.
Inkulumo kamongameli mina ngithi inkulumo esijayeleyo akula okutsha asithembisa khona njalo ngithi phomba ukukhuluma nje kungela commitment engakhuluma ngendaba zobusela amahulu kuqekiwa agcwele khona eParliament njalo lokho eprotectwa kungela nto yenzakala indaba yecorruption ikhanya ngani isetshenziswa ebantwini abaagenest G4 abaagenest the Lacoste group then abe G4 tibo bodwa babotshwayo abanye babotshwa endabeni yama electoral reforms ngithi why ekhuluma ngakho namhlanje engazanga akatshengise i-commitment before ama elections is something that ukukhulunywa kathesi but sokufika kuma elections kuyase sikhohlwe ngakho
usenetha wakobulawayo kubandla lezanu PF unkosikazi Moli Ndlovu uthi bayayamukela inkulumo kamongameli
into ikhulunywa ngumongameli is ikwe ethina esingakho ngoba umongameli kakhulume into eyakhe ukhuluma into yesizwe and then ilizwe lonke umhlaba wonke kulo mongameli oyedwa alikho ilizwe labamongameli abalitshumi so okhunywe ngumongameli sikhuluma ngomuntu onguye ole access yokubona amazwe lokubona izinto ezihamba kanjani obone ngani kakholisiseki ngalokho okhunywe ngumongameli
Ethi bakhangelele ukuba uhlelo le-proportional representation lungangezelelwa.
Ukuthi singazimela sodwa ukuthi si-contest ngoba ngabantu abalezimali, ngabantu abalama-assets, njengoba umama kaFla Lutho. So siyacela ukuthi umongameli wethu asizile for another 5 years or another 10 years until there's similar disbalance njengabanye abantu.
Unomsa Ncube, intatheli zindaba, uthe kuhle umongameli usekhulumile, kodwa kulokunye okungabaphathanga wakuchasisa kuhle.
Siyathaba ukuthi umongameli usekhulumile, kodwa i-security ye-state ayisiphathi kuhle thina njengama-journalist sibili abasiphathi kuhle. Siyacela sibe ukuthi even umongameli kulungisise khona lokho.
kube nokuxokozela lapho umongameli ekhuluma amalunga ebandla elibusayo baphumile edale betshengisela ukungasuthiseki ngokhetho olwedlule. UZulu laye uthi uzalinda abone ukusebenza kukamongameli, kodwa lokhu eqalileyo ilizwe lokhu liqhubeka libhekane lobunzima. Ngimene iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zidane kakhulu ngenkulumo ethulwe ngumongameli Mnangagwa lamuhla. Lesithi kazange atsho lutho ngabasemazweni kanye lendima okufanele bayidlale kuntuthuko yomnotho weZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukwethula inkulumo etshengisa ukuthi abasemazweni labo bayingxenye yokwakha umnotho weZimbabwe nokuthola inzuzo kuwo sekuthiya abaningi bedane kakhulu. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi kabalankani ukuthi enkulumeni ekhomba umhlahlandlela ulizwe eminyakeni emihlanu elandelayo uhulumende akazihluphi ngezigidi zezalwane zakhe esemazweni. Umgcinisihlalo walenhlanganiso uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi engakhohlwa kanjani uhulumende ngabantu okuyibo abasekela impilo yeZimbabwe okweminyaka izinto zingahambi kahle.
Kuyasimangalisa thina njengezalwane zaseZimbabwe, uhulumende wakhe kumele akwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe angeke livuke kumbe umnotho angeke uvuke nxa thina esihlala ngaphandle singabambisani ukuthi sihlanyele imali kuvuleke amafektari.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Gideon Chitanga uthi inengi lenhlelo ezihloswe nguhulumende kwamanje kukuqela le mali yokulwisa umkhuhlane wekholera, amandla okuphumelela kwazo akuzalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe.
Very shocking. I would have thought that they would look at the diaspora as a source of capital for investment.
Kuyethusa, bengicabanga ukuthi bazabona ukuthi abasemazweni yibo abalemali yokusungula amabhizimusi elizweni ngoba yibo abantu abasebenzayo abangaba layo imali yakwamanye amazwe edingakalayo.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulumani Njayi uthi kuvele kwaqala ngokwalelwa kwabasemazweni ukuthi bavote okuyikho okukhombise ukuthi uhulumende omutsha akaqakathekisi indima abayidlalayo elizweni.
Kukhanya ngathi isithukuthuku zethu thina abantu abasebenzela ngaphandle ziphelele kuyeni njengezezinja. Ma ungabheka ngomnyaka imali ethunyelwa elizweni laseZimbabwe ngabantu abangaphandle nangemuli ezigcinwa ngabantu abangaphandle, uzothola ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi acubungule acabangisise ngendaba le eyokuthi abantu bangaphandle engabanaki.
Intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi uhulumende nxa ezimisele ukuvuselela ilizwe ngokuqotho kuzafuze alilungise iphutha lakhe alenze kule nkulumo eqhakatheke kangaka.
Ngibona sengathi uhulumende akalandaba lathi usesilahlile ngoba okokuqala sayaliswa ukuvota ekhaya ekhethelo esanda kwedlula. Sikhanya sivalelwa ngaphandle kuyo yonke indlela. Angazi ukuthi kufanele size senzeni ukuze lathi sibe ngabantu abacatshangwayo ngazo zonke izikhathi.
Umncintisi emele ibandla lezapho eKwanda Central uMnumzana Kanisha Sinkala naye osebenza kule South Africa uthi sekukhombisa ukuthi uhulumende akakhuluma iqiniso uma isithi iZimbabwe isivulelwe osomabhizimusi.
Sibuhlungu ke thina sifisa ukubuyela ekhaya, singabantu mhlawumbe esesenza imali ezithile esifisa ukubuyela nazo ekhaya. Okubuhlungu ukuthi uPresident akhulume ngediaspora kakhulu, imali silazo siyafisa ukuzovusa amakhampani amafemu nani nani, kodwa siyavinjwa asikwazi ukuthi leli lizothwa li-open for business livulwe nganxanye lasalela abanye yini.
Phoza wonke umuntu osebenzayo phandle kwelizwe ulabantu abasekela ngemali langokudla ekhaya. Abanye balaba abasemazweni sebekhokhela amakhampani amakhulu kuthi abanye sebila amabhizimusi abo angadala umehluko weZimbabwe nxa engasungula izinhlelo zawo khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 Medium Waves 4930 6040 lagu 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Uhulumende weBrithani ukhuthaza eleZimbabwe ukuthi lilandele iziqondiso zokulungisisa isimo somnotho lesezombusazwe welizwe. Lokhu kugoqela ukubona ukuthi ibhanga elikhulu leReserve Bank of Zimbabwe, iRBZ, lenza umsebenzi walo wokulondoloza imali athi ukuba yilo elihlawulela izikwelede zikahulumende njengalokhu okwenzakalayo manje. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngummeli weBrithani eZimbabwe osechiya lomsebenzi, unkosikazi Catriona Lang, emhlanganweni letathelizindaba ngemva komhlangano wakhe lomphathintambo wezemali uProfessor Mthulincube emahofisini ogatsha lolu eHarare lamhlanje. Unkosikazi Lang uveze ukuba kutshelanwe iqiniso emhlanganweni loNcube.
You're responsible for the economic reforms, and that alone is challenging enough around the fiscal side.
Getting to a
Uchabelizwe lakhe lamanye athuthukileyo lapho eZimbabwe elezikwelede khona afisa ukuzwa ukuthi ndlela bani ezizokwethulwa nguhulumende weZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho emhlanganweni ozokwenzelwa eBali Nusa Dua kwele Indonesia we International Monetary Fund IMF le World Bank ngomfufu. Umhlangano weIMF lo uzokwenziwa kusukela mhla ka 12 kusiya kumhla ka 14 mfufu lonyaka. AbeBrithani bathi kuzokuba lithuba elihle lokuthi uhulumende weZimbabwe atsho ukuba uzimisele ukuthatha isikhathi esinganani ukufeza lokho athi ufuna ukwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lezombusazwe. Umphathintambo wezemali uNcube laye uveze okunye akuxoxisane ngakho loLane.
Besikhulumisa ngendaba zenotho yelizwe njalo ngimbonga ukuthi khona i-UK ingumngane oqinileyo oweZimbabwe. Basinike imali engange 1 billion pounds kusukela ngo-2009. Imali eningi kakhulu, siyabonga. Njalo basiphathisa kakhulu ekuzameni ukubhadala izikwelede zethu, you know, from outside, it's called arrears clearance. Njalo basisupport ukuthi sikhume lamanye amazwe ukuthi la sizwisise ukuthi sizamani nxa sikhule ngo-Vision 2030.
UNcube uthi bazoqinisa umsebenzi wokwenza ibe khona inguquko kwezomnotho welizwe edingakalayo.
Sikhangeleli intuthuko, sikhangeleli inguquko. Inyanga ezayo siza launchile kuze iplan yethu yokuthi sifuna ukwenzani, sibili ukuthi sithuthukise uZulu wonke, abantu babe lemisebenzi, kube lokuthula, ezemnotho ziye phambili.
AbeBrithani bathi bazoqhubeka besipha eleZimbabwe usizo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze lanelise ukubuyela kuhlelo eziqhutshwa ngabe-IMF. Bathi kumqoka ukuba eleZimbabwe liqinise umsebenzi wokuletha inguquko kwezombusazwe, baqonqosela kwezokuqakatheka kokuhluzisisa udaba lokubulawa kwabantukazana ezitaladeni zeHarare mhlaka 1 Ncwabakazi, lapho abakubutho bavuka ubhova babulala izalwane zeZimbabwe ngemva kokutshengisela kwabalandeli bomanyalo amabandla aphikisayo we-MDC Alliance betshengisela ukukhonona kwabo phezu kokuphuza kwekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ukwazisa impumela yokhetho. Kodwa bathi bayalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli welizwe ukubumba ikhomishini ezokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavisi Gama.
Uhlelo lwe-connection namuhla sixoxa ngokuvulwa kwedale lephalamende ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuphuma kwamalunga e-MDC edale ngesikhathi uMnangagwa esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Putin wakwele Russia uthi ukuhlaselwa kwele Syria ngesikhathi semissile okugcine kubangela ingozi yokuwisana kwendizamtshina yebutho lelilwe lakhe elwandle olwe-Mediterranean Sea kulusizi kakhulu. Umthethwandaba waphezulu wakwale South Africa usunqume ukuthi ukubhema loba ukusebenzisa insango kwabantu emizini yabo kusemthethweni. Umsekeli kamahluli omkhulu uChief Justice Raymond Zondo umthethwandaba weConstitutional Court wethulele isinqumo namhlanje egcizelela isinqumo esasenziwe umthethwandaba waphansi. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba namhla eHarare ukuthi kufanele osomabhizimusi bemukele imali yama-bond notes ngoba yiyo esemthethweni, kusaqiniswa imizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala lanxa uMnumzana Ncube, yena osanda ukukhethwa ukuthi aphathe lesi isikhundla, wayethe uzaqalisa ngokumisa ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes ngoba yiyo ebangela uhlupho olukhona. Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe uMnumzana Bulisani Ncube uthi okungaqeda lolu hlupho yikusebenzisa imali yama-rands e-South Africa hathi ukuqhubeka nge-bond note.
Intengo yemali ku-black market ayikhwelile. Amakhampani afuna ama-US dollar ngesikhiwa bathi let's swallow our pride. Sivume ukuthi kwehlule, siqale khathesi ukuthi sikhulumisane lomuntu onothi South Africa angasilahli sisebenzise irandi hayi i-US dollar. Uhulumende asaqale yena amanyathelo aqhelileyo, asaqale yena ngokuthi intengo yezinto ezivela kuhulumende zonke zibe ngamarandi, amapasipoti konke konke ibhajethi ihle iyenziwe ibe ngamarandi, ngalokho kuzaba lula ukuthi kusebenzeke.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Melusi Moyo uthi abantu makhaza yibo abathwele amagabha avuzayo ngohlupho olukhona elizweni.
Ema supermarket lapha izinto ziyasilela ekhaya umuntu lokuqhubekela phambili usibamu. Awuthi ungabuya esitolo nxa ungani kuyathengeka abasho bakubuthi konke bathengisela phandle. So kuyabe sokutholakala intengo ephezulu okuyinto ekhathaza izakhamizi. Njalo into yomkambo omnyama le wemali ikhanya iqhubekela phambili ngoba laba ositshintsha mali bayanda ngazikhangelela edolobheni lakoBulawayo ngahamba lapha e-trade court. Yibo bodwa asebegcwele abaya betshintsha izimali kodwa ma uyifuna leyo mali ebhenki kayitholakali. So kusiba yinto enzima ukuthi ungahamba ezinye izitolo zilama-prize amabili eyabe inge-ecocash le-cash ayisiyo yonke imithova emukela i-ecocash.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi imizamo eyenziwayo ayisoze iphumelele ngoba osomabhizimusi bakwamanye amazwe abamthembi uMongameli Mnangagwa besithi kanqobanga ukhetho olwedluleyo ngendlela ecacileyo.
Emazweni amaningi kwele South Africa ngathiwani liyakhumbula ukuthi ukhona unyaka lapha upresident uZuma atshintsha khona uminister we-finance ibhande lakhanya lisiwa uthi eselile wafaka umnye kade ethenjwa ngosomabhizimusi irandi yaqala ukuqansa njalo. Emazweni amaningi kwande ukuthi nxakwa inogwetha upresident omutsha ikhono ibingani kaphefumula ingane yethusela kumbe imali yelizingani yethu selingazilokhisiwa kwethu ukuthi ungafaka uminister wefinance kumbe ufaka icabinet lakho futhi i-economic yalo ukuthi yethule kancane yenzengane layo iyazibonakalisa. Uwima kureta kwa-president Mnangagwa oyilegitimate wachaya umkhonomi wawa kancane bathe befake icabinet entsha bafaka uminister entsha i-economy yawa. Akukho abantu abaningi emhlabeni jikelele athembakalayo kumbe athe xaxaxa abamkholwa kapresident Mnangagwa ukuthi angasebenza kahle omkhonomi njalo ukuthi ngabe ngalathi imali yabo kwele Zimbabwe ingaba nempumela enhle ikakhulu esemabhizinisi kabamthembisa ngabo.
Esethula umbiko we-State of the Nation address namuhla, uMongameli Mnangagwa uthe uhulumende usethole imali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu amadola i-$500 million ezakwabelwa osomabhizimusi kuyo nale iviki ngendlela yokubaphathisa. Inani labantu asebebulewe umkhuhlane we-cholera seliqonge lafika kumachumi amathathu lanhlano i-35. Ukansela weHarare uMnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi lanxa inani lasebefile liqhubeka liqonga, umanisipala wakhe usethethe amanyathelo achiyeneyo okulwisana nalo umkhuhlane.
Umumo ukhanya sungazathi sibambeka ukuthi sizame ukwehlisa kwemkhuhlane we-cholera ngendlela ezitshiyetshiyeneyo. Njengesithi of Harare sithola uncedo kulaba ama-well-wishers, amankampani kuhlanganisela layo umhulumende labanye labo abama-organization atshiyetshiyeneyo abanjengama-NGOs esisebenza labo sihamba labo bebona labo ukuthi kumi njani sincedana ngendlela ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi sehlise otherwise uhle uke uphele. Siyabonga uNkulumende ngoba laye esengenele waphumisa laye imadlana yokuthi sincede ukuthi uhle uphele umkhuhlane lo.
Kuyini elikwenzayo lina njengomanisipala ngendaba yempompi ezithwala ingcekeza ezidubuka mihla lamalanga nje?
Ye, esizama ukuthi sikwenze ukuthi kuphela ludubo olwesikhathi eside olokuthi impompi lezi seziluphele, alusilo dubo lwanamhlanje lokudubuka kwamapayipi aphansi. Ukuthi yimali eziba zilutshwane ukuthi silungisise kakuhle siqede udubo lwangkhona lokudubuka kwamapayipi amasuwa lamapayipi amanzi. Kodwa sesizama lathi endaweni ezitshengisa ukuthi kade zile risky enzima enkulu ebantwini ngendaba yokuthi sekuke kwaba lomkhuhlane lokuzo, sizama ukuthi lezo ndawo sizenze ukuthi amanzi akade engekho ake atholakale ukwenzela ukuthi umkhuhlane uphele. Ngoba indawo ezikangelene lomkhuhlane lo yindawo akade ziswela amanzi okwesikhatshanyana okubange ukuthi umkhuhlane lo uthole indlela yokungena kuzo.
Izibi selizithwala yini ngoba sibona imifanekiso yezibi ezigcwele ndawana yonke nje?
Ye, sesenze ukuthi izimota zethu ezathengwayo zike ziconcentrate kuleyo ndawo enjengeGlenview nabobudiriro ukwenzela ukuthi izibi zonke zike zikhutshwe.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukansela weHarare, sixoxelaye ekhona le eHarare.
insista yomculokazi nje siyamluma esithi singamandebele singekehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo State of the Nation address lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe amabandla aphikisa ibandla amalunga ebandla eliphikisayo le MDC aphumile edalele parliamente kusethulwa lo umbiko sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.